manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kukadzi 17/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Taakuziva kuti ezvine izvi zvizvarwa zvatarasikirwa nazvo zvinosvika 65. Kune vakawanda vakuvara, kune vamwe vasiri kuoneka.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai kumanikaland woramba uchikwira. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vokurudzira nyika kuti ibatane kubatsira vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri vachiti izvi hazvifaniri kuitwa sezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi matanhatu nevashanu vashaya kusvika pari zvino nenyaya yedutu mupengo retropical cyclone idai kumanikaland. Asi uwandu uhwu huri kutarisirwa kukwira sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vange vamboenda kuUnited Arab Emirates vari kutarisirwa kudzoka kumusha nhasi kuti vazoita mubatira pamwe nenyika yawirwa nedutu mupengo remvura nemhepo kana kuti tropical cyclone. Asi vamwe vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo vari kushora vaMnangagwa kuti vakasimuka munyika kunyange hazvo zvanga zviri pachena kuti nyika yainge yatarisana nedambudziko redutu mupengo. Vanhu ava vari kutumira mashoko kuStudio 7 uye kunyorawo pamadandemutande akaita seTwitter neFacebook. Asi vamwe vari kuvatsigira vari kuti vaMnangagwa vaita zvakanaka kudzoka kumusha uye vari kuUnited Arab Emirates kwavanga vashanya vakatangawo kutsvaga rubatsiro kubva kuRed Crescent yenyika iyi. Tabata mnyori mkuru mbazi rezo kuburiswa kumashoko wa Nick Mangwana, tikatanga ni kubabunza niswa wa Mnangagwa voshorwa ni vamwe.
Ya, tina wangu tika nakuti mbangonzo kuchaitika chakati mkuru wa mnyika, achaika rungwe basa ungo mira kuti chao nato cha mira se. Ndo ucho kutanga chechipiri, ndecho kuti mkuru wa mnyika kwa aru kuto uya akatakura rubatiro wakawanda shukuru. Ndo kutoti wanuwezi wanototi, mkuru wa mnyika mafambiro kana wanoso, ziwa kutanga aru ya akatakurei. Unati, mkuru wenyika, nika kufamba kwa uko kana kashukuru. Kana wachifamba, wachiti, kana wafamba, zunzaka ipa kumushawano zoka, wakabata choviri, chomtobo uyu. Sinosukuza. Chechitatu, mfunzo wenyo kutanga. Uongo, mkuru wenyika, wachinja urongwa wawo, wanga wainaho, kutu wachaitai wakudai wakudai. Saka, wachakurumiza kutoka, wachakurumiza kushika kunoku, wakamura programe wanga wainayo, wakutu watoke kumusha. Vauye vakatakura vauye vatungamirire basa guru rokuita rokuunza ruyamuro kune vari kushushikana kune avo vapinzirwa nedambudziko iri.
Munotarisira kuti vanosvika munyika rini?
Ndingakwanisi kutaura sekuziva kwamunoita kuti mafambiro emukuru wenyika is a security issue.
Kusvika pari zvino vamangwana mashoko amuri kunzwa kuri kunzi kwashaya vanhu vangani uye vangani vakuwara nevasiri kuzivikanwa kuti varipi?
Nemhaka kuti ruyamuro rwavapo kune vari kununurwa kune vari kubatsirwawo taakuziva kuti ezvine izvi zvizvarwa zvatarasikirwa nazvo zvinosvika 65. Kune vakawanda vakuvara, kune vamwe vasiri kuoneka. Manhamba acho tichiri kuverengedza kuti tione kuti vangani vasiri kuonekwa vachidai nevakuvara. Asi chikuru chatokuita ndechekuti masoja ari kuswedera pedyo nekusvika pane vana ve Saint Charles Luanga kuti vano yambara ipapo vano kutwara kufamba netsoka nomumadhaka nekunonyudza nekusingafambi chaedza chaachishoma asi mauto edu ari kuswerera zvishoma nezvishoma neushingi hukuru kuti vaende kunobatsira vanhu ava
ko vanhu vanenge vachida kubatsirawo vangaendese rubatsiro rwukupi uye ndezvipi zvakakosha panguva inoi kuti vanhu vabatsirewo nechimbi chimbi
chinhu chese chaunenge winacho chakakosha hapana chatingati ichi ndo chinonyanyodiwa nokuti tinobvira kubva nyaya yemishonga magombeze makenduro chaiwo mvura yokumwa vanhu havana zvese izvozvo zvakakosha ane chaanokwanisa kubatsira nacho vakaenda nacho kudirectorate recivil protection unit or department riri pa7th floor kuministry of local government kumacombe building 7th floor ndokuri kuunganidzwa rubatsiro ikoko convoy dzosimuka naro zichienda kuedza kunobatsira dzotakurwa zvimwe nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzinoda ruyamuro dzacho
munyori mukuru mubanzi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunhare muharare tabatawo mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa avo vapawo kurudziro yekuti zimbabwe ibatsirwe uye kubatsirana kuti irwise dambudziko rawira nyika redutu mupengo iri ngatinzwe hurukuru yataita navo
ndatotaura masikati anhasi kuti tiri muchimbi chimbi kuunganidza zvinounganidzwa kuti tibatsire asiwo takokera machechi zvekuti makereke ese mabhishopu mapasta vaprofita pachine chokungonamata mapostori ese vakadanwa kunashe ngatite kambe kambe konde konde tibatsire vari kutambudzika nokuti chawira hama chawira tese chawira nyika chawira saka tinoda kuti zviite kuzvigadzirike saka tati pamusoro pemakereke takumbirawo vebato mapazi akasiyana siyana mameya macancelors takumbira mamt takumbira venyika vese vari mumabhizimusi takumbirazve vari kune dzimwe nyika kuti vatibatsire kunyanyanya ndiri kumubishi rokuti toda kutotikumbire vesadak vakavakidzana nesu veau kuti vapindire muchitiko chakadai nokuti idambudziko guru rinogona kupedzisira ratozoparadza upenyu hwakawanda nokuti makumi nemakumi evanhu ashayika pari zvino vanotirwadza saka tiri kukokerawo vana eu tiri kukokerawo vana america kuti dambudziko rakadai rinodawo kuti kutakwendebvu varume vanodzimurana
saka rubatsiro rwei chaizvo rwamuri kukumbira pari zvino
chokutanga tiri kukumbira rubatsiro rwembatya zvekupfeka tiri kukumbira rubatsiro rwechikafu zvekudya tiri kukumbira zvokunwa mvura nokuti pane nzvimbo dzatiri kunzwa kuna narisuti uko ngao nekuri kutonetsa mvura chaiyo kunwa nekunzvimbo dzese dzakasiyana siyana munana chimani manunu matiri kufunga kuti munoda kuti chero chawanikwa pachikafu pane zvokupfeka mbeze zvokufuga kana kuti matende pokuti vanhu vawane pokugara pamwe vanenge vari panzvimbo dzakakwirira vanofanira kuti vambowana mabatsirikano nezvimwe zvese zvinongova zvinovandudza mudzimba nokubatsira mudzimba ndezvatiri kukumbira munoziva kuti pakadai apo hapasi pemapato ndepenyika kana yava nyika hatitauri zvemdc kana zanup taa kutaura zveupenyu hwemunhu nokuti upenyu hwakakosha hauna bato hauna kadhi upenyu kurarama saka toda kuti vanhu vapone hongu tine kunyunyuta kukuru kwekuti dii zvakagara zvagadziriswawo izvozvizvi nehurumende dei irivo hurumende yedu tei takagara tagadzira nekuvandudza kuti vanhu vange vakaiswa kunzvimbo dzakasiyana siyana takaenda kunovandudza zvinobatsira kuti tiiti kana bongozozo rakadai raitika inonzi disaster preparedness yaifanira kunge yakarakidzawo tsirikiriki kuti zvakaitwa nguva iripo zvakavandudzwa vanhu vachidzidziswa kwete pamaredio chete kwete pamatv chete asiwo vanhu vachitovingwa nehurumende kudzidziswa kuti zvine njodzi yakadai zvichaitika ndezvakadai
avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa vari parunare muharare zvichakadaro mamwe makurukota mana ehurumende anosanganisira vaJulai Moyo vaParents Shiri Dr. Sekesai Nzenza navaJoe Bigimatiza nasi vamboedza kushanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo remvura nemhepo kuManicaland asi vanonzi vasangana nematambudziko makukutu sezvo kusiri kufambika nekuti mazambuko akaputswa uye mimwe migagwa yakazara makomba. Asi kuti tinzwewo kuti zvakamira sei kune dzimwe nzvimbo kwatadzwa kuendwa nemakurukota aya, tabatawo mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNathan Komo kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei.
KuManicaland ini ndakasvika nezuro usiku ndikapfuurira kuri kuitwa rubatsiro nemasoja kuti tione kubatsira vanhu vakawirwa nemafashamu akakonzereswa necyclone idai. Nezuro usiku ihwohwo handina kumbovata, ndakangoperekedzana nemasoja vangu vachivhura miti yanga yawira mumugwagwa kuti tikwanise kusvika nzvimbo wani chikoro chinonzi St. Charles Luanga. Kutaura kudai pakusvikika mugara zviya mungarangarira kuti ndo pane vana vainzi vanga vada kuwirwa nenjodzi dombo ramburumbuka kubva mugomo. Iyo mugwagwa iwowo ndo uchatibatsira kuti tisvike pangangu tigochipfuurira zvino kutora migwagwa miviri umwe unoenda nekuCharleswood nekuTilbury umwe unoenda nepachata kana taakuenda kwaMachongwe. Nzira mbiri dzandataura idzi ndo dzinotisvika kwaRusiki. Saka kutaura kudai mauto edu ari kuita pose pavanogona. Nhasi tichitaura nemi kudai mukoma Blessing, helicopter yeAir Force yeZimbabwe yatomboedza kuenda kuChimanimani asi haina kuzokwanisa kusimuka nekuda kwemamiriro ekunze akashata. Saka ndinotarisira kuti kana kunze kwazongochinja handiti kuratidza chido zvavo kana munhu wamboita zvawafunga kuti hazviiti. Asi zvandipa tarisiro yakanaka nekuti vanhu vari kuChimanimani pesaudza kuti tiri kuedza kuti zvikopokopo zviuye, tiri kuedza kuti vamwe vanotibetsera vatibetsere vaiona. Kutaura kudai helicopter iyoyo ichiriko kuChimanimani haisati yasimuka nekuda kwemamiriro ekunze. Saka ndinotarisira kuti kana kwangoti chandanukei taakutotanga kubatsira vanhu. Asi vamwe vashumanene vanga vachibetserwa kubva kungangu kuenda kunonzi kuvillage kwavainowana rubatsiro. Asi chimwe chanyanya zvinondifadza ndechekuti makurukota edu ari mana, Dr. Nzenza vanova gurukota republic health labour social office, chief air marshal retired Shiri, vamatiza vanga vari kuno. Kutaura kudai vachiri ikoko vachingotevzerawo kwavhurwa nzira nemasoja vachivavarira kuti danho vangasvika pane vanhu vanoda kubatsirwa.
Saka pari zvino vangomo mungati muri kuda rubatsiro rwakaita sei kubva kune vana veZimbabwe nevamwe vari kunza?
Kubva nezuro takadeclare state of disaster na acting president vachitsigirwa nemutungamiriri wenyika, tiri kuona rubatsiro rwuri kuuya zvakanyanya.
Avo vanga vari mukuru weCPU vaNathan Komo vachitaura vari parunare vari kuManicaland. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Why? Muri Zimbabwe. Ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chatinokupakurira izvo ndorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuHarare. Tichikurukura nezvemusangano wevechidiki wakaitika svondo rapera. Musangano weNational Youth Indaba. Takaona mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa wanga variko. Tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanga variko. Tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoongorora nyaya dzinoenderana nevechidiki uyezve mitambo munyika muzvare Kirsty Coventry naye anga ariko. Musangano uyu wakapa vechidiki vanoita zvebhizinesi mukana wekukurukura navamunangagwa vaNcube uyezve muzvare Kirsty Coventry. Nhasi muchirongwa tina vatonderai shoko umwe wechidiki anga ari kumusangano uyu. Ngatiendei kuna vashoko kuitira kutinzwa zvizere. Tonde tonde wapinda muchirongwa. Tudzewo maondero enyu pamusoro pemusangano weNational Youth Indaba.
Okay. Ino youth indaba ndafara nayo zvikurusa because yabva yaita opportunity yekuti mayouth akwanise kutaura naminista vachitaurawo zvitemo zvavo nekutaurawo zvavanoda kubetserwa nazvo nebusiness. Tafara zvikuru nekuti Minister weFinance Professor Mutuli Ncube vauyawo vakataura vachitidzidzisa semayouth kuti tinogona kuzvivaka sei kuenda mberi nemabhizimusi neupenyu hwedu. Vanyanya kutidzidzisa nezvefinance nekuti kumabhanki tinogona kuwanawo mari sei. And tabva taiswa mumadifferent sectors anocontributa to the economy. Papa neyemining, yefinance, yeentrepreneurship, yeenvironment, yevolunteerism, yetourism. Tinofara zvikuru nezvaitwa minister nekuti vabva vasedza vanhu vatetingakwanisi kutaura navo on a day to day basis.
Right. Mataura kuti vaMutuli Ncube vanga varipo, nyaya iripo inonetsa vanhu vechidiki vakawanda vane mabhizinesi avo inyaya yekuwanikwa kwemari nechirungu vanoti maloans. Ivo vaNcube vamboibata here nyaya iyo yekuwanikwa kwemaloans?
Vaibata. Ndisati ndasvika pavari ipapo pane bank rinonzi Empower Bank. Message yapaswa on through ndeyekuti Empower Bank inobetsera mayouth kuti awane maloans. Kana musina asset yekuita collateral munoenda nebusiness proposal. Ndakupa example yekuti seni ndinoita zveprinting. Ndikaenda ndikati ndikudawo loan yekutenga muchina weprinting. Muchina iwo unobva watengwa nebank and that will be collateral that will be used by them on me.
Ndoza hangu kupanga paine imwe panel apo vechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana vanga vachikurukura nyaya yekuwaniswa kwemabasa munyika nechirungu anoti job creation. Tiudzeiwo zvamanzwisisa pane zvabuda pachirongwa ichi patinokurukura nezvenyaya yekuwaniswa mabasa.
Okay, panyaya yejob creation iyi nyaya yanga ichibata masectors ese. Tatitaridzwa kuti aiwa kana mukaendawo kumaoffices eministry mukati muda kuitawo zvekurima muchaassistwa. Mutaridzwa kuti kana tida kurima right mune idea yekuda kurima Empower Bank ichakupai mari ndokunge mabvumiranawo neministry kuti muchanoda kunorima papi muchatrenwa kuti murime papi. Ndechekutanga. Chechechipiri pane maopportunities erecycling. Pane maplastic anoraswa akawanda. That is an opportunity yakangozvimirira yekuti mayouth akatotora maplastic iwawo akava recycler pakutoitwa mari.
Nemaondero enyu mungati zvirongwa zvakafanana nechirongwa cheyouth indaba zvakakosha here?
Chirongwa ichi chakanaka zvikurusa. Nditatokurudzira kuti mayouth ese akwanise kuwanawo information inenge ichibva pano nekuti vamwe vazokwanisawo kuzouya vachizotapawo fundo inenge ichibuda pano. Unowana kuti pane umwe munhu angachiziva kuti ndinogona kutora pepa sezvo yangu ndotora pepa ichongorasa mbini. Aiwa pane umwe anoti right kana rasvika ipapo indogona kuritora ndori recycler. Posvika umwe anoti aiwa ini kama recycler indogona kuritora ndori advertiser. Posvika umwe anoti right kana mari advertiser indozoritora ndokubetsera kuti mari yenyu moibhenga sei moinvesta sei. Saka zvinobetsera zvikuru kuti usangane nevanhu vari mafields akasiyana siyana ezera rako.
Aiwa vashoko tinotenda zvikurusa nokupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Muri Zimbabwe, tiri kuendera mberi nayo nyaya yepachirongwa The Connection nemusi wechipiri. Tiudzewo maondero enyu pamusoro pechirongwa ichi. Takaonawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiisa mashoko avo paTwitter vachiti hurumende yavo yakanangana kubatsira vechidiki. Hanzi vechidiki ndimi ramangwana renyika. Ngatisanganei paTwitter at BigMike3 BigMyke3 ndiyo username yangu. Ndiudzewo maondero enyu pamusoro pemashoko avaMnangagwa uyezve chirongwa cheNational Youth Indaba. Ndaba, nguwa ndiyo ya pera, ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Anokuoneka ine mufaro, ndini Mike Hove. Bye bye!
Tichiri panyaya dzeve chidiki iko zvino mutoredwe nhau tauraisha vari kubulawayo anotipa nyaya yemumwe wechidiki ari kuita mukurumbira pamadande mutande akasiyana siyana achiita zvekudetemba ndinyanduru.
Bwenedzasha mukomana wechidiki ane makore makumi mana nemashanu ekuberekwa uye akaberekerwa mudhorobha reChiredzi. Akaita dzidzo yake yeprimary nesekondari kwaZimuto pedyo neguta reMasvingo uye pari zvino ari kuita zvidzidzo zvepamusoro paGreat Zimbabwe University. Ngonedzasha anoti sekuona kwake akazvarwa aine chipo chirunyanduri sezvo mukukura kwake aiwanikwa achifadza hama dzake nekuimba pamwe nekutevedzera netembo dzevamwe vananyanduri vakadai samushaka bhumodekai hamutyinei pamwe na Charles Mungoshi vavakashayawo munguva pfupi yapfuura. Mudetembi uyu uyo anozvidedza nezita remadunhurirwa rekuti nyanduri wenduri dzinoti turi anoti akatanga kunyatsonyora nhetembo aine makore gumi nemanomwe achiita madetembo ake anenge ndokunge arere naumhandara idamba kamwe.
Umhandara idamba kamwe. Simba rehove sandi riri mumvura here? Simba regwaya sandi mudziva here? Ro musikana sandi musikana here? Nokuva musikana kushayiwa mukana here? Wakaroya ndo wakasunzwa negona rose dzanhasi dzosati dzimhandara mhere yavo mutinhiro mumbe gumi dzichimanda manda dzinotsika kuzvakashatevo kuchengeta dzedu tsika pakunokumbirwavo vashoma vosvika vazhinji penge kuverenga mbevana marise iye mi muchakakwana batise sai nekuti umhandara pachaho idamba kamwe.
Munhetembo iyi Ngonedzasha anoti aiedza kukurudzira vechidiki kunyanya vanasikana kuti vachengetedze unhu hwavo netsika dzakanaka dzechinyakare. Ngonedzasha anodetemba achishandisa rurimi rwaamai chete asi anoti zvisinei nekudaro nhetembo dzake dziri kutambirwa zvikuru.
Zvirungu vavashoma vanogona kutaura pamhene kuti chirungu chinondishungurudza handichigoni saka nhetembo dzangu inii ndedzeshona. Nhetembo dzangu dzinotambirwa zvakanyanya ndedziri kutenderera pamawhatsapp pamapusta yavanhu apa pamafacebook apa pa zvinhu zviri kunakidza vanhu izvozvi sezvinhu zvisangu tangawokutanga kukurumbira handina hangu mari yakawanda yatati ndakuwanawo buti iyo shoma yandinopiwa nevanobaitwa zvimapoemu zvavo zverudo zvokutenda vana mai vavo vamwewo vanoda kuita vana baba vavo makambaniswo maorganizationswo kaka mari kako kandinowana kakandikoshera.
Johni makawe yanei ndeimwe yenhetembo yangonidzasha yakaita mukurumbira pawhatsapp. Sezvaanoita mune dzimwe nhetembo dzake dzakawanda mudetembo iri Ngonedzasha anoedza kupa dzidziso asi achiita zvine kuruka manzwi nenzira inosetsa.
Zviriko Johni makadzoka nei kukwesvaira here kungoviya muchimapesanisa nhava kana tsomborira uri bhetu unoshamisa sezvalivhi zvinosvodesa taimavona zvemaprofeya kutsvukira kumeso nechakazoviwa nacho hapana kana chine kumeso mawivhi hwaingova munyerenyere mumusoro zvakaitwe kugoreroso hapana kana chine musoro vana uri bhetu taimaona matimbarinda achiremera makumbo seizvi kungozoiva nerunhava semukadzi unotizira mukumbo zviri pachena yani kuti ya very very poor mutori vapemi Johni uko kudya ndozvokupiwa izvi zvihuku zvinokosora kushayaka negavakava kungoyamuchire chaira kushayaka nemunyu unovava.
Ngonedzasha anoti iye maonero ake ndeyekuti mabasa ananyanduri anofanirwa kunyanya kunangana nezvinenge zvichiitika munyika uye nezvinosangana nevanhu mumagariro avo zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Tauraishava.
Vateereri tichaenderera mberi nemudetembo uyu mangwana Ngonedzaishe Paradza. Tinotenda Tauraishava. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotaura nezvezvitendero.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu unodipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchinganidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nasi tiri kupedzisa hurukuro yedu na Pastor Richard Kurumidzai Sabvute vezayoja Forward in Faith Church vari kuManchester kuUnited Kingdom.
Pastor Sabvute, pane nyaya dziri kuitika mumachechi mumazuva ano. Toda kuti mutitaurirewo pfungwa dzenyu. Tiri kuona kuti varipo vamwe vava kumutsa vanhu vakafa. Tiri kuona zvine kuti kune vamwe vechiprofita vawanda pese pese. Chamukataurira vatendi pamusoro pezviitiko zvose izvi zviri kuitika mumakereke, mungavataurira kuti chii?
chekutanga chandiri kuda kutaura ndechekuti tisakanganiswe nezviri kuitika mazuva ano nekuti Jesu akazvitaura kare. Musavhunduke, zviri kuitika zvinofanira kuti zviitike, kutera kuti zvitipe kutenda kwokuziva kuti inguvai, zvichireva kuti mukunamata uye kana mukusanamata Mwari vakatara nguva yekuti kune zvinofanira kuitika izvozvi tichitaura. Mateo chapter 7 pane verse ya 6 inotaura masoko makuru pano. Pakanyugwa panoti, chenjerai vaprofita wenhema vanouya kwamuri vakapfeka matewe emakwai asi mukati mavo vari mapere anoparadza. Muchavaziva nemichero yavo. Iwo vaprofita wenhemava, soko riri kuti zvakare panapa, muti wakanaka haungabereki muchero wakaipa, nemuti wakaipa haungabereki muchero wakanaka. Muti wose usingabereki michero yakanaka unotemwa uye ogokandwa mumoto. Naizvozvo muchazviziva, muchavaziva nemichero yavanobereka vaprofita wenhema ivava. 24 verse number 4, Jesus answered and said to them, take heed that no one deceive you. Soko randinaro pano nderekuti chenjerai kuti musanyengerwa.
Zvinorerei izvi, Pastor Savute?
Mushamarari, ndakashamisika ndichiverenga magwaro. Nyika inogona kunyengerwa, munhu anogona kunyengerwa, femiri inogona kunyengerwa, nyika yose zvayakazara inogona kunyengerwa, zvichireva kuti kune simba reunyengeri razara munyika dzakawanda. Ende unyengeri uhu huri kuuya nevanhu vatinoti vaprofita, vaprofita, vaprofita. Zvino nekuda kwokuti vaprofita ava kuti vavepo vari kutozadzisa magwaro zvokuti kune mutendi wega wega anonzisa soko ramwari anofanira anga ari kutofara kuti okay, vakomana aya vakanzi vanofanira kuprofita zvenhema vari kutoprofita. Saka taapedyo nekudzoka kwaJesu uye zvoti yeudza futi kuti isusu sevatendi tinofanira kuikeri kana zvadai.
Mutendi achibvuma zvinotaurwa namufundisi wake, pane chakaipa here pazviri ipapo?
Hapana chakaipa kana mufundisi akataura masoko kuvatendi, asi masoko amufundisi ngaatsigirwe nesoko ramwari.
Pastor Savute, ko vane hama dzavo dzakafa dzavangade kuti dzimutswe?
Panyaya yemabvunzo ekumutswa kwavakafa itoyo haisiri nyaya itsva. Jesu akamutswa vanhu vakafa, uye mukristu anotenda soko ramwari unogona kutomutswawo munhu akafa. Asi nyaya iripo ndeyekuti kumutsa uku ndimwari here amutsa, nekuti soko rinodaro patamboerenga paya pekuti nemazuva ekupedzera Jesu kana akuzotonga tamira pamberi pechigaro chamwari, soko rinoti kune vamwe vachamira vachiti ishe taiprofitawo wani muzita renyu, taidzingawo madhimoni muzita renyu. Jesu obva apindura akati ibvai kwandiri, handikuzivei, regai tiverenge vhesi yacho panapa ndinayo. Matthew chapter 7 verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, was it not in your name that we prophesied? Was it not in your name that we cast out devils? Was it not in your name that we did works and the powers of wonders and signs and wonders? Jesu achazopindura achiti, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity or lawlessness.
Vadiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatipetese zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa chirongwa chedu chanhasi. Asi tisataenda ikoko, tinotenda zvikuru chikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa pamusoro yedu yenhau. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai kumanikaland hwosvika pamakumi matanhatu nevashanu, asi huchitarisirwa kuti hucharamba huchikwira. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa hwokurudzira nyika kuti ibatane kuti ibatsire vanhu vakawirwa nedambudziko iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 17 Mbimbitho 2019 ngoChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland.
Ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi basize, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigwaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frimathina ayehluleka ukuyafika khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esephule uhambo lwakhe ukuze aphenduke ekhaya kulengozi yezulu lesavunguzane ucyclone Idai. Kwezamasiko lamhlanje sixoxa ngodaba lwezinkondlo ezinye osekuthiwa zivusa abafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu elilesavunguzane ucyclone Idai esigabeni seManicaland. Abazinkulungwane ezimbalwa babikwa bengaziwa ukuthi bangapi. Abanye babikwa besinde ngokukhwela phezu kwezindlu kumbe ezintabeni lapho abangafinyelelwa khona ngamanzi asekhukhule amabholoho awisa lezihlahla lezakhiwo. Lokhu kwenzakala umongameli Emmerson Mnangagwa esithi usephule uhambo lwakhe olwe Abu Dhabi ukuze aphenduke ekhaya. Sixoxele siphathamandla sogatsha oluvikela uzulu engozini olwe Civil Protection Unit unkosazana Sibusisiwe Ndlovu oke wayafika eManicaland ukuyabona umonakalo odalwe ngucyclone Idai.
Isiphepho lesi sidale umonakalo omkhulu ikakhulu ekuthini ukuthi kwezinye indawo amanzi amunye kakhulu ukuthi intatyana sezingani ziyadilika. Lokuthi abantu bavaleliwe ngemfula egcweleyo loba amanzi agcweleyo ama-floods. Lokulimala lokuthathwa ngamanzi lokudilika kwezindlu. Umonakalo wangikhona ubuye mkhulu kokuthi sesilaloko okuthiwa khona yi-state of disaster endaweni zonke lapho kube lo monakalo ka wesiphepho u-Idai.
Ye, okokuthi inani lalabo abafileyo lingedlula kakhulu yini lelo esesilizwile le 31?
Akukaqedisiswa ngenxa yokuthi kwezinye indawo abakafinyeleli ukuthi basike, sifike sibonisise ukuthi kuhambe njani. Ngenxa yokuthi imigwaqo lama-bridge akuhambeni, lama-frimathina ayehluleka ukuyafika khona. Ngenxa yokuthi amayeza abe phansi lezulu liyana khona kusezintabeni.
Sizwa kuthiwa bakhona abaphezu kwezindlu laphezu kwezintaba, libabonile yini?
Hayi, asibabonanga kodwa abaningi bakhona kade basiyanelisa ukutshaya amafoni bekhuluma ukuthi bangaphi. Sabakhuthaza ukuthi bazame ukucathama baziphathise ngendlela abangayikwanisa kuze kufike lesi sikhathi abangahlengwa khona.
Manje ngokuzwa kwenu abomkhathi bathi kuzaba ngcono nini?
Bekukhanye ngani bakhangelela ukuthi kungadeda kusiya phambili. Kodwa kutsho ukuthi sesizabona ngokudeda kwakhona ngoba kwesinye isikhathi kuyacatshangelwa ukuthi izinto seziba ngcono kodwa zisuke zibe nzima njalo.
Amasotsha wona-ke awakafiki ukuthi aphathise?
Ngingathi nje iy'ngatsha zikahulumende zonke ziyaphathisa, loba ngamasotsha, loba ngamapholisa, loba nje izisebenzi ezilobungcitshi obuthiyeneyo, bonke nje abakahulumende bayaphathisa. Labanye abangekho kuhulumende abasebenzela ama-NGOs labo bayaphathisa.
Manje lina lifike njani njengoba imigwaqo yakhona ingahambeki?
njengoba ngisitsho nje ukuthi kwezinye indawo sanelisa kuphela ukukhuluma labo ngamafoni, ezinye indawo sanelisa ukubona ukuthi indawo yangikhona ingabi yini kanjani ngalokho okuthiwa ngokwe-satellite. Sanelisa ukubona ama indawo sikhatshana lanxa singaze sibone singabonanga okukhanya kuhle, kodwa siyabona nje ukuthi indawo yangikhona ingabi njani.
Alo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Ndlovu, isiphathamandla sogatsha luvikela uzulu engozini olwe-Civil Protection Unit, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje iqula labaphathintambo bakahulumende abane, umnumzana July Moyo, Parents Shiri, Joel Bigimatiza, lonkosikazi Sekesayi nje Zeza, baphendukile endleleni bezama ukuyafinyelela eManikalende ukuzibonela ukuthi umumo unjani. Imota kade zithwele abaphathintambo laba zibikwa zibhajiwe edakeni kabili okubangele ukuthi baphenduke eHarare. Lokhu kwenzakala uZulu esola uhulumende loMongameli Mnangagwa ngokungalungiselelanga ingozi le lanxa bezomkhathi bakhulume ngayo kusukela ngenyanga edluleyo. uMnangagwa ubika esebenzise indizamtshina yokweboleka ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngehola linye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kanakekeli uZulu ngesikhathi sobunzima esifana lasonesi.
Umongameli uphume phandle kwelizwe evele sazi ukuthi kule-cyclone. Yikho-ke sokuzinhloni nje ukuthi aphenduke kathesi, kodwa-ke ephuma phandle kwelizwe akulanto ebambekayo ashiye elungisile ukuthi uncedise abantu bangashabalali kule cyclone. Abantu abaningi sebelahlekelwe imiphefumulo yakhe, yena ephume esiyavakasha kwele-Dubai.
Ye, siyabona ukubana njalo bakhona abaphathintambo asebehambile khona ngale ukuthi beyozibonela ngawabo amehlo. Ungathini ngalokho?
Izenzo kungemazwi, zokumele bayenze basebenze babone ukuthi kuyavikeleka impilo zabantu. Ukuhamba bekhangela kodwa kumela ndlela yokunceda abantu kakusizi lutho. Kufana nje lento engancediyo, bekumele babe nendlela yokuthi baseve imphefumulo yabantu, hathi kuyakhangela ngamehlo nje.
Sike sezwa ukubana ibandla lenu lalo lithi liyaphathisa amalunga aceliwe ukuthi aphathise, kuhamba njani khona?
Njengebandla labantu, ibandla keli linika kakhulu ngempilo zabantu, sivumelene ukuthi sincedise amalunga ethu ayenze lokho kuthiwa ama-donation, umpahla abangaba lazo kumbe imali kumbe kuyini okungancedisa abantu laba abehlelwe ingozi le-cyclone.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe elizweni laphandle zisukumele phezulu ekuphathiseni abehlelwe ingozi yezulu leli u-cyclone Idai. Kule ndlela ezimbalwa ezobulembu be-inthanethi ezisetshenziswayo ukubuthelela imali yokuphathisa. Omunye obuthelela uncedo lokuphathisa abawelwe ingozi le ngumnumzana Zenzele Ndebele owenhlanganiso yeSite. Sixoxe laye ukuze sizwe ukuthi ihamba njani imizamo yakhe.
Ye, abantu bayaphathisa sibili okumangalisayo ngendlela lami engikade ngingayikhangelelanga. Ilanga lonke namuhla bentobha indlinto ebantwini lapha, izigqoko, amanzi, amahewu, ama-gloves okusebenzisa, ingubo, into zonke ezinjalo. So ya, kuyahamba sizwe.
Manje kuzahamba nini khona le ebantwini bona labo abadinga uncedo?
Kanjalo ukuthi kusasa sikhole kude kokugcina then nge-Tuesday sizakuhambisa eHarare ke Mission Miracles, lapho-ke esikhayelele ukuthi bona bazawe le mota eyabe sisuka khonapho isiya khona ngale kulabo abadinga.
Abaphathisa kakhulu ngabantu abanjani?
Hayi, wonke umuntu nje, kulabo dokotela, kulabo nesi, kulabo teacher, kulabantu be-church, kulabantwana besikolo and ordinary nje citizens. So it just cut across, you know, even the umuntu wonke umuntu odibekela la ayakukela ukuthi hayi ngamntanami bende 2 kg yempupu ike ngicabanga ukuhambisa onto esicathulo sami lesi ubanike so it's just everyone akula ngathi kumbe a particular group of people wonke umuntu nje uyancedisa ngalokho la.
Alo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele owenhlanganiso yesite obekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe libizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Okwamanje ke sengilithiya lo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana uOwen Mthobi Moyo, yena ongumlobi ongisakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Anger Over Joy. Masambeni kuye siyezokunenge. Owen, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha ba 4. Welcome.
Hayi, nathi siyabonga kakhulu ukwamukela ehlelweni olwabatsha.
Hayi, siyathaba ukuba lawe. The Power Anger Over Joy, isihloko lesi sikhuluma ngani?
Alright, The Power Anger Over Joy. The Power Anger Over Joy isihloko esi njengomuntu oyabe eqamba izinto afakela phansi, The Power Anger Over Joy. So laphana siqambile amandla lokuzonda lokuthaba. Then nxa sikelele sana sithi The Power Anger Over Joy, bese kuba i-subtitle engali kuyibiza ngokuthi PowerPoint title yethu yona In the Valley of Dual Identities. Kuza power kutsho ukuthi amandla njengabantu, njengomphakathi, siwazisise ngendlela eyinye okungamelanga siwazisise ngawo, kodwa kule ndlela efakwe libhuku okumele sinjani sizwisise ngayo. Lakhonokho sikubiza ngamandla, ibhuku liyakuchaza ukuthi hhayi akumelanga sinjani sikubize ngani ngamandla. Nxa liqhube kanjalo libe seliveza sobala ukuthi ukuzonda nokuthaba umuntu engakusebenzisa njani ukuthi kumncede empilweni yakhe ukuze abe nguye isiqu sakhe, ubunguye bakhe.
Awungitshele-ke mnumzane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuloba ugwalo lolu, njalo bekunzima na?
Bekunzima kakhulu ukuthi ngilobe ugwalo lolu. Ngithethe almost 1 year ngisamanti ukuthi ngize ngiqede ukulubhala, ngoba obekufunakala kakhulu ekufundeni kwamanje. Yikho khathana into ezingeni eliphezulu kwezemfundo, ngisezingeni nje eli-A-level. So ngaleso sizathu, nxa umuntu ongaqeqetshanga ngalolo hlobo ebhala ibhuku eliyabe lijolile emicabangweni kangako, kuyabe kudinga ukuthi kwesinye isikhathi xa ulibhala ukuphuma ubhodabhoda ubethwe ngumoya ikhandi, kuye futhi uhlale phansi njani ulilobe again izinto kade zisenqabele ukuthi kade lungagcina liphumile. Lelugwalo bekuziningi kakhulu, okuhlanganisela lele ndaba zemali ukuthi lube solisiba khona ebantwini lupublishe.
Ukhangela ukuthi uzabe ufundisa uZulu izinto ezinjani ngogwalo lolo?
Okay, ngikhangelela ukuthi ngifundise uZulu ngendaba eziphathelane lokuthi sizwisise kangaka ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini kalamandla, kodwa umphakathi wo olamandla. Ingqondo esilayo njengomphakathi ukuthi umuntu olesikhundla emphakathini nguye olamandla, ikanti-ke kayisuye olamandla, aba umphakathi yiwo onjani olamandla, ngoba yiwo umphakathi omenze waba yini, omenze waba ngumphathi wogatsha oluthize lowo muntu.
Umuntu nxa esithi hayi ugwalo lolu ngiyalufuna, ngibele ayephi?
Kwabasemazweni iyatholakala kakhulu ku-Amazon, bayatype The Power Comma Anger Over Joy. Ababe bekhona lapha bangakwanisa ukuthumana lami ku-Facebook page yami uOwen Mthobi, ukwenzela ukuthi bathole ugwalo nxa befuna ukuthola. So bangagcina imali eyabe engange $30.
Hayi, siyakuzwa. Umbuzo wami ugcina bafo uphathelane ngendaba etshiyeneyo. Njengelizwe sisanda ukulahlekelwa liqhawe, umnumzana uCharles Mungoshi, yena owaloba ingwalo ezinenge ezitshiyeneyo, njengomuntu ongusakhulayo ongumlobi awungitshela ukuthi imbali kaMnumzana uMngoshi isho ukuthini kuwe.
Okay, Charles Mangoshi was a spectacular, right? So ngaleso sizathu ngicabanga ukuthi ilizwe lona ngokwalo kumele lilizwisise kangaka ukuthi ukubhala kuyindlela yokuchiyela igeneration ezayo, uzalo oluzayo imbali elingasoze lachitha emhlabeni.
Owe Mthobi Moyo, umlobi ongusakhulayo olobe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi The Power Hangover Joy. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo owena.
Hayi, sibongile kakhulu.
Mthokazi omuhle kwanele kwalamuhla. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3 BigMike3. Asidibaneni ngolwesibili kuhlelo The Connection lilami uMike Hove. Hayi, isikhathi 2 sekumele ngilishiye. Mthokazi omuhle. Bye bye.
Okwamanje sesisiya ku Gibbs Dube.
Sengana masiba wenziwe manje lobaba mkhulu babe lobola
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sikhangela inkonzo zesiKristu okuthiwa ke kulezinye ezivusa abantu abafileyo, kuzobuya labanye ke abangazani babhadalisa abantu imali enengi okumangalisayo. Nenhlanhla ngoba ngelompostoli uMidian Dube, kuzobuya ke lo nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe yikhona ngale ke kwele Israel ubaba uDube ukwele South Africa. Yes, kaze ngompostoli. Mpostoli, kono kukuthi abantu sibavuswa ku 10-10 kambe kuhamba njani kona?
Uyabona Dube, okokuqala kumele ngithi mina okuqakathekileyo ukuthi umuntu umele abizwe nguNkulunkulu emsebenzini. Okwesibili ukuthi umfundisi umele abekwazi ukuthi ubizelweni, okunjengokuthumayela izwi njengoba linjalo. Okunengi lokhu osokusenziwa ngabantu, okunye kwakhona ngokokuzidingela udumo lokudinga abantu, kanti udumo asilomuntu ngolukaNkulunkulu. Kuqakatheke kakhulu ukuthi sibuyele kuMateyu 6:33 athi fundani kuqala umbuso wezulu nokulunga kwawo konke, bese kuthi ezinye zonke lezi zinto ziyakwakhelwa khona. Uhlupho esesilalo asibafundisi kuphela abantu kabasayi enkonzweni ukuyadinga umlimi, kabasayi kuyakhonza, kabasadingi ubudlelwano loNkulunkulu, kodwa abantu sebedinga izimanga, sebedinga inotho, sebedinga izimota, sebedinga imitshato. Nxa-ke sebe-desperate sebenjalo, bakhona abazibizileyo abazaze bavuse labantu abafileyo bengafani.
Ye, khonapho-ke siyakuzwa mfundisi Mabhebhe natuta.
Baba uDube, mina into engizayitsho njengomuntu osela e-Israel close to 2 years ngila, mina ngibona ngathi amasiko ethu, abantu kasibuyele emasikweni ethu ngendlela engibona abantu be-Israel besenza amasiko abo. Baba uDube, kunje mina ngesikhathi ngikhula bekule ndlelele bekucela izulu, bekusenzwana izulu line, beyingekho yonke le mikhuhlane ekhona manje. Indlala ibingekho ngendlela eseyikhona manje. So mina into engingayitsho Baba uDube, angilwisani labantu abasontayo, abasonte. Kodwa into engiyitshoyo mina, isifiso sami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngabe abantu bayabuyela emasikweni abayesenzwa ngabokhokho bethu labokhulu bethu, ngoba ngibona ingathi yikho lapho esaphambuka khona. Right now mina mangithi ngiyakhangela indlela esesiphila ngayo, noma sisithi uJesu ngukhulu wabanye abantu, ngukhokho wabanye abantu, lidlozi labanye abantu, asodlozi lethu. Uyakwesi kunje lapha e-Israyeli bale dlozi okuthiwa nguMoshe abadlali ngalo. Lapha mangabe kuthiwa bekulinyiwe isizini yokulima iphelile, Baba uDube, bayaqala ukuthi kuyavunwa. Banamasiko abawenzayo, kuyathathwa ukudla, kuyayenziwa amasiko abo. Njengathi indlela esasisenza ngayo ukuthi kwakuhamba kuthathwe lapha lalapha lalapha emasimini kuthiwe abantu abalethe konke ukudla. Isintu somfana thina esasisenza, yiso abasenzayo la, kodwa thina asisasenzi. Thina abantu abalethe iBhayibheli e-Afrika basenza sakholwa, ukuthi thina okhokho bethu yintweni ma ukholelwe emadlozeni yintweni kodwa bona abanikazi bakhona mabebhoda ngale bona basakholwa emadlozini abo
siyabasebenzela siyakuzwa khona bothi siphisa umfundisi mfundisi uyazizwela lapha siyo umaphepho ngani uyajinga sibili
hayi umaphepho unelungelo njengomuntu futhi ukholo lwakhe akunamuntu ongalutshalenja engingakutsho dube yikuthi i-Afrika vele lapho kuqale khona ukuguquka izinto yikuthi singene kwidemokrasi idemokrasi ithi constitutionally umuntu lo muntu ulelungelo lokukhonza lokho afuna ukukukhona so mina engingakutsho yikuthi laba ababona amadlozi esebenza eyu amela khonza kabakhonze wona kodwa ukukhetha uNkulunkulu belalela izwi eBhayibhelini kabakhonze lona ngeqiniso ngoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu ungumoya labo abamkhonzayo kumele bamkhonze ngeqiniso langomoya
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silobaba uApostle Midian Dube yena okhona ngaleke eJohannesburg njalo lonkosazana Vivian noMalanga Bebe ingcwethi kwezamasiko esintu ukhona ngale eTel Aviv eIsrael wolivalelisayo kumthembo ozithemba uGibbs Dube lilandi
kanjele zinye ziyowa zinamasiko kanjele manyama bayawa zinamasiko
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sengelichiya lo ntungameli Nkomo
yekudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo namhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo la amahlebezulu abukileyo lalaleleyo
usiphatheleni namhlanje
ngitheke sikhumbuzane ngelizwi esilithola encwadini kaJona esetestamenteni elidala indima yokuqala siya kweyesine kodwa abalesi khathi bangayibala yonke nje le ndaba ngoba indaba ekhwabithekayo ekhuluma ngoJona indodana ka-Amithayi ethunywa nguNkulunkulu ukubana ayetshumayela ilizwi eninize ngobana ubuzwe eninize sase bufikile ebusweni zaNkulunkulu uJona ke yena kuthiwa wasuka lapho wehlela waya eJopha wabamba umkhumbi athi oya owawusiya eNinive lapho wayethunywe khona waqonda eTharishishi inkulumo yethu ke namhlanje ithi baningi abantu okumele benze izinto abazizwayo kubezitshelwa nguNkulunkulu ngomphakathi kodwa bona babe ngamahlongandlela baphulele izigodo endlebeni bazenzele wentando yabo nangu uJona indodana ka-Amithayi ilizwi liyamtshela kuhle lithi kaye eNiniva ngobana eNiniva kwabonakele kwakunezinto ezazifuna yena Jona ubana ebatshela labo bantu ukuthi balungise izindlela zabo uJona nangu uqonda eTharishishi sizwake kuthiwa phakathi kohambo lwakhe esiya khona eTharishishi yakhe kwafika inkalakatha yesiphepho elwandle kwangathi isikebhe sizadabuka phakathi lalaba ehamba labo bacile olwandle zihlobo zenkosi ezithandekileyo baningi abantu abafaka abanye abantu enkathazweni ngezinto ongabalanga babe phakathi kwayo uJona wawumela ayeNiniva yena wayeTharishishi baningi abantu abathiya indlela eyiyo efunwa uNkulunkulu baqondele indlela ethandwa zinhliziyo zabo umkhumbi wapho sewadabuka phakathi kwaba bekuhamba naye uJona bathatha impahla balahlela elwandle bethi mhlawumbe bazancedakala umkhumbi ube lula ungazokwacwila izikhathi eziningi-ke baningi abantu abantu bangangena enkingeni iminwe yabo ikhombe abanye abantu bangazikhake libone ukuthi bayini uJona kuthi waficakala elibe esifake abantu engozini enkulu kakhulu balahla impahla eligugu edulayo kanti indaba yokuzunguzeka komkhumbi ngoJona imuli yakho iyazunguzeka engxengenxa yakho uyakwazi abo kumele uye khona wena ubangela abantu inkathazo uJona wayelele baze bamvusa bathi kathi ungalala awubona ukuthi siyanyamalala siyaphela laphana lathi
bazalwane benkosi ethandekileyo sifaka abantu enkingeni ngokungalandeli iziqondo omele sizenze iintliziyo zethu kazikho eninyiva labo mele selungisa khona okonakeleyo siqondise okugobileyo iintliziyo zethu setarishishi etarishishi labo esicalukule njabulo khona esicalukule zinto ezinhle esicabanga ukuthi singacatsha khona soze basibone kodwa unkulunkulu uyakulandela ungaze uye ngapho uyakubona lapho khona ungaze ubone ukusiba nezimbungumbungu leziphepha empilweni yakho buka ukhangele engxenye uyihambele etarishishi wena umele uye emini zihlobo zenkosi ezikhandekileyo inkosi ekuthula isilondoloze isivule amehlo singafaki abantu enkingeni ngokwenza kwethu sivuke ebuthongweni wagcine sithi jona yini engibangela lokhu ngibambeni lingiphosele elwandle lapha aginywa khona inhlanzi yami kafula eniniva vuka ebuthongweni bakuphosele elwandle unkulunkulu uyakugama uyothola ukuthula elinye inkosi ekuthula ibelathi sonke isigcino kusela manje kubonaphakade
akuyiphethe mfundisi
akukhuleke uNkulunkulu olungileyo siyacela siyaloyisa siyafisa usitshengise indlela umele sihambe ngayo singayi eTharishishi siye eNinivha ngoba nasilo msebenzi ngamunye ngamunye omele siwenzele imuli zethu siwenzele umphakathi wethu ngokubahambela eNinivha nxa kulobubi siye buqondisa lobo bubi siholwa umoya oyingcwele amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga nkomo lababukeli labalaleli inkosi ekuthula ilondolozo isigcino sokuzobongaphakathi
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Makadunyiswe uJesu ingoma kaLorraine Maplanka isigqubela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Sokubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kungozi yezulu lesavunguzane uCyclone Idai esigabeni seManicaland. selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ekuseni ngo-Factor 6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.